Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vanoti vachatambira zvichabuda musarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Ukuwo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vaMunangagwa vari kubvuma kutambira zvichabuda musarudzo nekuti vari kuzvidziva nemwoyo wavo vese kuti vachakundwa musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti ivo nebato ravo vachatambira zvichabuda musarudzo. VaMunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wavo wekupedzisira wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo vanoda kusvika kuzviuru makumi matatu munhandare National Sports Stadium Harare nhasi masikati, vaMunangagwa vati kunyange hazvo bato ravo richakunda zvine mutsindo vachatambira zvinenge zvadiwa nevana veZimbabwe. VaMunangagwa vakurudzirawo kuti vana vemuZimbabwe varambe vachikoshesa runyararo vakati vanofadzwa zvikuru nekuti mapato akawanda ari kukwikwidza musarudzo akatevedzera kurudziro yavo yekuti sarudzo dziitwe murunyararo, vachiti mapurisa achatora matanho akakodzera kune vose vachada kukanganisa sarudzo. Vadzokororawo mashoko avo ekuti boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iboka rakazvimirira rine makomishina akasarudzwa nemapato ose ane nhengo dziri muparamende kusanganisira vari kutungamira mubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMunangagwa vati hapana bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kuudza ZEC zvekuita maringe nemashandiro ayo. Vayambirawo vari kuongorora sarudzo vari munyika kuti vasapindira mune zvematongerwo enyika asi kuti vaite basa ravo nemazvo. Vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti vafadzwa zvikuru nemashoko ataurwa nemutungamiri wavo zvikuru panyaya yerunyararo.
Nyaya hombe yavataura inhau yekusimudzirwa kwevechidiki, kusimudzirwa kwemadzimai, kusimudza nyika, nhau yemainvestment ari kuitika uye nhau yekuramba takabatana senyika uye kuita kuti nyika iri kukwanisa kuenda mberi, nhau yerunyararo uye kuti tiri kupinda maelections. Sevana veZimbabwe, there is no need for violence, there is no need to retaliate even kana tikaprovokwa. VaMunangagwa vari kutipa hope as young generation. Hongu zvinhu zvanga zvasvika paseji yazvanga zvashata but munhu auya kunosimudza and we are appreciating his efforts. Chatinoziva ndechekuti zvinhu hazvigadzirike musi mumwe chete.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachipingamira sangano revechidiki replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti mashoko avaMunangagwa ekuti vachatambira zvichabuda musarudzo haafanirwe kungotambirwa sezvo vamwe vavo mubato reZANU-PF vachizogona kuzviramba.
Ndozvavanga zvikatazvi zvishuro asi kazhinji kana sarudzo dzinge dzaitika dzaane mari zavo vanenge vari vatsigiri nevamwe vavo vanenge vari muvakuru kumusangano vanokwanisa kusazviona semaonero ari kuita. Saka ndiri kuti aya mashoko ari kungotaurwa kutsinhira zviri kutaurwa mazuva yacho pasarudzo yasarudzo rinenge riri free fair and credible. Asi ruzhinji rweZimbabwe ngarungoziva kuti mari zvacho paanenge abuda situation inokwanisa kunge yasiyana nekuti munokwanisa
Tine urombo mishina yedu irikuita ichidzima dzima asi vana engineer vanenge vari kumbedza kuigadzirisa. Zvisinei toendera mberi nezviri muchirongwa chedu. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa nemusuwe muvhuro. Vachamisa avo vaita musangano mukuru muHarare uye vapindwa nezuru nezuru zvevanhu vanoti nemuvhuro izuva richavhura zvinhu zvakawanda muZimbabwe zvichaita kuti vana veZimbabwe vagare upenyu hwepamutambara kede.
Ziri pachena kuti negungano rataita nhasi tarisa neraita navamunangagwa vakokera vanhu kubva kumareserva vanga vane kadonho wechevanhu isati negungwa vanga vane kachukerani isati negomo saka zvinongorakidza zviri pachena kuti tsigiro rwese rwava kuMDC Alliance ndosaka tiri kuti vanhu ngavasaneteka vapinda muballot box ngavasaneteka neballot paper rakakura kura ne 23 vanhu ngavangonotarisa panumber 2 kungopinda chete ngavakaisa maziso kumwe number 2 vovhotera paMDC Alliance papresidential ballot kuma MP votarisa pane MDC Alliance kuna kanzera votarisa pane MDC Alliance tapedza basa tapedzerana nenhamo tapedzerana nerima tapedzerana nezuro tapedzerana nekusvupika tapedzerana nekuoneswa nhamo tapedzerana nezvinhu zvakaoma zvakwana toenda mberi tovhura dhoo reZimbabwe itsva.
Tanzwa vamunangagwa vachitaura kwavanga vari vachiti ivo vakagadzirirawo sarudzo sekutaura kwamurikita asi vakakundwa vari kutambira. Ko imi toti makundwa musarudzo iyi muchaita sei?
Haisi hatitauri zvokukundwa vanoziva kuti vanogona kukundwa saka vanogona kutambira izvozvo nokubvuma kuti vanokundwa nekuti vakatokundwa kare kwete kuti vakakundwa ngavangobvuma chimbi chimbi kuti ndakakundwa ndakanda tauro murini ini chandava kuda nyika ngaende mberi tigadzirise ivo vari kuremerwa varemerwa ngavachitipawo mukana vakaitawo basa ravo vamunangagwa apa havachagoni kuenda kumberi nokuti hakuna kii inogona kukinura madhoo maviri rimwe chete vakakinura dhoo rusununguko munyika patakuenda pakudare kusunungura nokuendesa mberi upfumi hwenyika nokuvandudza upfumi nokuunza mufaro nokuunza rugare nokugadzira mabasa nokuunza mari ndo zvatakufanirawo kuita totorerawo pavakasiyira chitanda ndoda kutaura nechiti ini handigoni kutaura ndogona kutambira kukundwa nekundendi chinyeba pamberi pamari nekuvanhu nekuti hachigone kuitika chinhu ichocho muno muZimbabwe tingakundwa nerutsigiro rwuri munyika nezvinoreva vanhu takakunda kare zvine mutsindo zveruzhinji vanhu vakatoza kutaura inini kana ndikakundwa ndinogona kutambira vanoti ko purezidendi wedu zvii zvaakuita nekuti ini ndongo vamusoro wechitima matroko echitima akazara kuti mbambamba ndiri kuenda mberi sahwina isisi tangomirira chete kutambira masimba anobva kuvanhu toenda mberi.
Ndezvipi zvamuri kuda kugadzirisa mukasarudzwa nemusi wemuvhuro semutungamiri wenyika?
Takagukuchira urongwa neudobidobi neukaringi ukaringi utapiro hwetumhiripiri kwakutangopinda tagadzira nyika isine zvipanera tiri kuona kuti injini yakaparara inogadzirwa sei tinoigadzira zvakanaka chokutanga tine mapiwa matatu yokutanga shanduko transformation toda kushandura zvinhu munyika toda kushandura zvinhu mudzimba munharaunda toda kushandura zvinhu kumabasa toda kushandura zvinhu toda kushandura zvinhu kumatongerwo nematungamirwo enyika tobva kuvatongi toenda kuvatungamiri toda kushandura zvinhu mumafambiro anoita nyika tobva pahurumende inenge ine muromo mukuru inonyanya kuda kudya sipere tichienda kuhurumende ine mwoyo mukuru inenge isingadi kudya zvinhu zvevazhinji toenda kunogadzira piwa rechipiri rinonzi opportunity kana kuti mukana munhu wese ngaave nemukana mumabhizinesi munhu wese ngaave nemukana kumabasa munhu wese ngaave nemukana munharaunda munhu wese ngaave nemukana wokuti aite chiroto chake atevere chiroto chake kusvika kwachinobvumira sabani yese achidzokera pakusumudzwa tichienda mberi neupfumi zvinhu zvichifamba zvakanaka tosumudza tourism tosumudza agriculture tobvisa command agriculture totoita smart agriculture totiraiza kumunhu wese kwete nebato asi nokuda kwokuti unokodzera chembere dzedu harawa dzedu todzipa vanokodzera chirikati nenherera tovapa sehurumende nekuti hurumende chirera nherera togadzirisa nyika yofamba mberi
ndozvashoko guru rekupedzisira vachamisa kuvana veZimbabwe
shoko guru nderekuti gadzirirai zvitsva gadzirirai kupemberera gadzirirai mufaro shanduko yauya isu toda kuti munhu wese ngaachigadzirira kupemberera nemhemberero asi munhu ngaabude neudzamu tiende kunovhota takawanda tokurudzirana pahama tokurudzirana pashamwari tokurudzirana paukama hwedu vari kudiaspora nyorerai vari kumba tsamba vari kudiaspora tumirai tsamba mbozha vari kudiaspora WhatsApp tumirai musati vakangano kumaruzevha tumirai shoko rorusununguko tumirai shoko reshanduko.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano revashandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti riri kutsigira mutungamiri we MDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo dzichaitwa nemuvhuro. Patricia Mudadigwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCTU vaPeter Gift Mutasa vati sarudzo dzegore rino dzakakosha zvikuru sezvo zvichabuda zviri izvo zvichabudisa nyika mumadhaka mairi. Vamutasa vati vanhu vakabatana mukushandurwa kwehurumende iripo zvinogona kubatsira kuti nyika ienderere mberi, vanhu vawane mabasa uye zvido zvevazhinji zviremekedzwe.
Tiri kuti isu sarudzo dzino dzakakoshera vashandi veZimbabwe navagari veZimbabwe zvakanyanyisa. Saka panoda kuti dai tagona tabatana kuita chinhu chimwe chete chinoita kuti nyika yedu ibve mumandondo. Nyika yedu iri kutambudzika zvakanyanya, upfumi hwaparara, vashandi vari kutambudzika mumabasa, vagari vose vari kuona nhamo. Saka isu taita ongororo mushure nekutenderera nyika yese tichitaura navashandi atinoti malabor forum, ndokutarisa kuti chii chingaita kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndokuona kuti chinhu chekutanga chiri kudiwa kushandurwa kwehurumende. Paiswe hurumende inotevedzera mitemo, hurumende inoremekedza zvido zvavazhinji, hurumende inoita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Vamutasa vati muhurukuro dzavakaita nevashandi, vashandi vakawirirana kuti pavatungamiriri vari kukwikwidza vachamisa ndivo voga vanogona kuunza shanduko iyi.
Saka pamapato mazhinji atatarisa taona kuti hongu mapato rimwe nerimwe rine mamanifesto ayo nezvinangwa zvaya zveri kutema kuti inozoita kana yapinda pachigaro. Asi chinhu chakanyanyokoshesa nguva inoini kuti zvido zvevanhu vemuZimbabwe kushandura upenyu hwavo zviwanikwe, kuti paende chimire nemunhu watinotenda kuti ane vanhu vakawanda zvekuti akamusapotwa iye panouya shandu. Saka takaona mukuongorora nemukutaura nevashandi kuti pari zvino pane vose varikuda kuita vatungamiri venyika anogona kuti shanduko iuye ndava Nelson Chamisa veMDC Alliance. Saka ndova tiri kukurudzira vashandi nevagari vemunyika ino kuti kana zvichibvira ngativasapotei nyika yedu ishanduke ienderere mberi.
Vamutasa vati kunyange hazvo urongwa hwevachakukwidza hwakada kufanana, vati vashandi vakafarira zviri kuvimbiswa ne.
Tine urombo vateereri, michina yedu iri kuramba ichingodzima dzima. Iyo inyaya yanga yatanga
kupiwa
na Patricia Mudadigwa ari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC zvichishuvira sarudzo dzakachena kuti dziitwe nemuvhuro. Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya huye ari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC achiona zviri kuitika. Marvelous, ungatudze kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno muAmerica zvakadai seOhio, Pennsylvania, New York, Maryland, DC nekumwe Florida vari kuti ivo vauya pano kuzobatana kuitira kuti vaite yavanotiwo solidarity protest vachitarisa ivo sarudzo dzichange dziriko nemusomuvhuro. Vari kuti ivo pari zvino vachange vari kukurudzira hama dzavo dziri kuZimbabwe dzikube neuwandu dzichienda kunovhota nemusomuvhuro.
Ndingakubati muromo Marvelous, vanhu ava vakamirirwa nani pamusangano iwoyo?
Vanhu ava vakamirirwa nevanhu vakasiyana-siyana. Nditori nemumwe weavo vakamirira vatsigira avo vari pano vaCharles Mutama. Regai mutaure navo munzwewo kuti zviri kufamba sei pari zvino.
Vamutama, tinokuchingamidzai makadii?
Hello?
Vamutama, mungatiudze kuti chirongwa chenyu chakamira sei?
Chirongwa chedu takatarisana nesarudzo iri kuuya muzuro. Saka taungana senhengo dzeMDC MDC Nelson Chamisa USA tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vaende kunovhota musi wemande. Kunyange zvazvo tiri kututsumwa nenzira yakatorwa neZimbabwe Electoral Commission iyo iri kuratidza kuti iri kushanda nezanupf mumakwikwi atiri kutarisana nawo. Zvisinei, nekuda kwekuti tikuziva kuti vaNelson Chamisa vane huwandu hwevanhu vari kuvakurudzira nekuvasapota, Saunza ana nevangu wedu panapa wapakune mangwa sketa kasa anasiyama. Kuti tisimbi sevariku musha. Jikuru RDP Alliance na wanusa pati RDP Alliance. Wanusa pota wanyo konsalisa. Wanusa pota ma nengo zee parliament. Nengo zee ma council. Kuti wo sewa kuge no uwandu wawo. Kuti tuwanu kwa tikunda. Region yangai chirongwa ne urumene ya wanangagwa iyo yangai singade kuti usange ne mangu mapato anopigisa kuti tigadzirise nyaya ze my elections ne my elections are free fair and credible
vamutama ndingade kubvira kuti izvo zvamakaungana ipapo makwaniso here kupa zvinyuto zvenyu kana kurudziro kumumiriri weZimbabwe muAmerica.
Tukumira kumudzokora dzoka.
Tatizo makwanisa here kupawo zviziso zvenyu zvingayonyunyuto kana shuviro kumumiriri weZimbabwe ari muAmerica.
Dzokora
I think va painenge pane noise yakati wande vam
Hello.
Vamutama, I think paita noise inenge yakati wande regati dimbura edu avanga vari kuva Charles Mutama murongi wemusangano wezvazvo zveZimbabwe vazhinji vacho vakamirira MDCT vakaungana pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachishuvira vanhu vari kumusha kuti vaite sarudzo murunyararo uye sarudzo dzakachena pasina mhirizhonga. Pokutanga manzwa zvakare kubva kumutoro wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye achitaura ari pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC.
Yechino ichi ziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo. Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo. Pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu. Tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huyo achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yesarudzo uyezve tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziriro yesarudzo dzichange dziriko nemuvhuro. Regai tiende kune madzimai akasiyana siyana anobva kumapato akasiyana siyana tinzwe kuti vari kuti chii nenyaya yesarudzo.
Inini sarangu ndinonzi Muzvare Winfield Yvonne Msarurwa. Ndinomiririra musangano MDCT inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupi.
Muchange makamirira constituency iyezvezvi zvamuri kuwanikwa imi muchivimbisa vanhu vemuconstituency iyoyi.
Inini ndisongene ndakamira ndiri paproportional representation yeHarare. Ndinovimbisa vagari vemuHarare nezvizvarwa zvemuHarare nenyika yose kuti kana ndichinge ndakwanisa kupinda mudare reparamende kuti ndinomiririra vanhu, ndichatakura zvipo zvevanhu, ndigotakura zvichemo zvevanhu, ndonokwanisawo kunozvidhibheta ndichinovakumbirirawo mudare guru reparamende.
Proportional representation inofamba sei?
Proportional representation inowanika kuburikidzwa nenhamba dzemavhoti anenge awanikwa pana MP. MPs ari muHarare tine 28 MPs edu, saka kuburikidza nemanhamba avo kusimukira kune kwakaita manhamba avo nekuhina kwa sinenge chaita ma MPs edu muHarare tinotipa mukana wekuti pa women court yachaka rwira sevanhukadzi vemuZimbabwe kuti tinge tine vakadzi 60 emparliament ndo mapindiro atinoita acho naiwayo
saka imi semaonero enyu munoona zvichizokwanisika here rwendo runo
ndinoona zvichikwanisika pamusana pekuti isu semusangano MGCT tine manifesto yedu yatiri kufamba nayo iyo manifesto iri kugamuchirwa nevanhu iyo manifesto inotaura kuti isu tinorwira kodzero dzemunhu wose kuti isu toda kupa mikana yakaenzerana kuzvizvarwa zvose zvemuZimbabwe saka kuburikidza neizvozvo zvatinovimbisa vana vezimbabwe kuti toda kuti vange vaine maequal opportunities vari kuzvitambira uye tiri kutaura zvichibva pasi pemwoyo wedu nekuti tiri kuvaudza zvinhu zvinobatika zvinhu zvinoitika saka inini ndiri kuzviona musi wa 30 July ndichinge nichiona mukana wekuti ndichinozadzisa zvido zvevanhu vemuZimbabwe nevanhu vemuHarare province.
Ndinonzi Monica Mutsvangwa, ndimi Minister of State in charge of Manikaland province, ndiriwo candidate as a senator for Manikaland province. Tiri kuita basa guru zvikuru kutaura nevanhu kuti vanhu veunaiwo zviri kuitwa nehurumende nedispensation nofanirwa kunovhotera President E.D. Mnangagwa kuti vape mandate yekuenderera mberi nekubindura zvinhu nekugadzirisa nyika ino kuona kuti zvese zvakakanganiswa nethe previous administration vanga vachitenderwa navamugabi zvigadziriswe pese pane corruption pakadziriswe tiri kukumbira vana mai nemumwewo wekuda kuona runyararo kukumbira vana vedu manesi edu kuti tonda runyararo tibatsa maelections edu aitwe murunyararo
ndinoitwa Linet Karinyi ndinokirira MDC Alliance ndiri mumiririri wemadzimai Zimbabwe yose ndiri kukurudzira madzimai emuZimbabwe kuti ngatibatane tiite chinhu chimwe chete tiite chiwirangwe tazama kwemakore kuti tiende tinovhota vhoti yedu ichibiridzirwa pari zvino izvozvi tine confidence and we have faith.
Ava vanga vari mai Linet Karenye vachitaura naMavelas Muhlanganya uye pamusoro pezvinangwa zvishuviro zvavari kutarisira musarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tine urombo vateereri, mishina yedu haisi kuita zvakanaka. Toenda kunhau iri kuteera. Mutungamiri weRebuild Zimbabwe Party, Reverend Evaristo Washington Chikanga, vanoti bato ravo ndiro chete rine nzira yekugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, Jonga Kandemiri weStudio 7, uyo ari muHarare pari zvino, aita hurukuro naReverend Chikanga, avo vakaberekerwa kuZumba mudunhu reMashonaland East. Marvelous, wadzoka era.
Ndadzoka weZimbabwe muno muWashington DC. Kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vari kuratidzira vachiti ivo vari kuda kuwanikwa vachikurudzira hama dzavo dziri kumusha nemusi wemuvhuro vachashandisa dandemutande reintaneti kutesa kutumira maWhatsApp vachiti vanhu vabude neuwandi kuenda kunovhota.
Vanhu ava Mavhelasi wati vabva kumatunhu akasiyana siyana zviri kureva here kuti izvo matunhu mavari kubva omu vari kumirira mapato chete here ezvematongerwo enyika kana kuti kune vamwewo zvavo vauyawo kuzobatana navo vachishuvira sarudzo dzakanaka muZimbabwe.
Pane vamwe vandaona vasina kupfeka nhumbi dzeMDC kana tingati MDC Alliance vari panhoo vakanzwa nezvechiitiko izvi asi musangano warongwa neMDC yava Nelson Chamisa iri mumubatanidzwa weMDC Alliance uyezve nditori nevamwe vabva kuOhio pari zvino vari kuronga musangano uyu varuzvidzo regai mutaure navo mubvunzwo ivo vari kuti chii.
Marvelous, mungatisuduruke here pane vanhu muende panenge pasina ruzha rwakanaka nditaure navaruzvidzo.
Alo, ndasuduruka hangu pane vanhu.
Makadi varuzvidzo?
Aiwa, tripeni makadivo vakuru.
Mungatiudze chinangwa chakusimudzai kubva kuOhio kondimika sachigaro weMDC USA. Chii chaizvo chaita kuti mimuye kuzoungana ko mangodi kungoita izvozvo muri kuOhio?
Chinangwa chaita kuti tisimuke kuuya kuno kuembassy yeZimbabwe. munozviziva imi kuti paembassy ndo paZimbabwe kana takagara kana takamira kana tichifara kana tine zvatiita tiri paembassy tinenge tichitori muZimbabwe.
Saka makwanisa here kutaura kana kuona mumiriri weZimbabwe muAmerica?
Tanga tisingade kuona mumiriri weZimbabwe because tatisina urongwa hwekuvaona kana anything to do with them. What we wanted was just to use their facility. That place is embassy of Zimbabwe, is Zimbabwe. But chinangwa chedu chaka chiri chekuti tive tiungane in solidarity with the people of Zimbabwe, tivaratidze kuti zvavari kuita kumusha nesuwo tinoda kuti zviitike, zvekuti vavote in their numbers. Tanga tine maplakards, tine maplakards uyezve ari kuratidza kusafara kwedu nezviri kuitwa neZEC pavanenge vachinzi itai zvakati zvekutevedza mutemo havasi kuzviita. Saka tanga tine maplakards atati tichiratidzawo majournalist achitiona veruzhinji vachitiona. Izvi taitira kuti vekuZimbabwe vaone kushuwa kwatiri kuita kuti tiri kunoku. Taifanira kunge tiri takavhota, takanzi hamuvhote. Saka izvozvo ndozvezvimwe zvatachida kuratidzira kuno kuti tenge tichida kuvhotawo kuti tiratidze kodzero yedu because it's our right to vote.
Vari zvidzo makanga muri kumusha imi nguva pfupi yapfuura, mungatiudzawo kuti zvamakaona zvinhu zvakamira sei muchienzanisa nepamakabva muchiuya kuno kuAmerica?
Zimbabwe ndingangoti yaparara pari zvino. Ndakati yaparara ndinge ndatotadza kutaura. Zimbabwe yaparadzwa. Zimbabwe yatanga tari chaisuwa kuti dai yange iri nyika yakasununguka. Yakasunungukawo zvokuti ifreedom yekuti vanhu vakasununguka seZimbabwe, asi hakuna mari, hakuna mabasa. Wakapinda muna First Street unonzwa tsitsi kuti ndio First Street iyayai ti vanhu vari kuda kuti vazvisunungure vapindewo muna First Street. Hakuchaita kuZimbabwe pari zvino. Saka tiringoshuwa kuti dai taka takwanisa kusarudza hurumende inoita kuti zvinhu zvichinje for the better.
Ko zvinhu zvamuri kushuvira kuti zvinge zvichisanduka mushure mesarudzo zvikasaitika muchaita sei?
Maonero andiri kuita gore rino 2018 ndiro gore ratisina any other option yekuti tingatauri kuti hatibudirire. Tinotofanirwa kubudirira chete nekuti tiri kuti ndosaka tichiti vanhu vese ngavabude vaende kunovhota vararidze zvido zvavo. Asi kana takatarisa makambenzi akaitwa navachamiza akaratidza kuti Zimbabwe yese from Zambezi to Limpopo, from Plumtree to Mutare vari kuda shanduko, vari kuda kuti dai vachamisa vatongi. Takakuti hatina kana any other option.
Tiri kuona kuti izvo
zvinhu zvatoziva kuti hatii zvoiti
vari zvidzo ndingakubatiye muromo. Tiri kuona kuti izvo rwendo runo kune runyararo rwakanyanyisa chaizvo zvichienzaniswa nezvaiitika munguva yava Mugabe. Mashoko api amungaopiwo kuna vamunangagwa semutungamiriri wenyika uye zvese munhu aona kuti izvo munyika hamufanira kunge muchiita mhirizhongo?
Aiwa, ndinotenda ipapo pakuti runyararo rurimo kuZimbabwe pari zvino. Hakuna kurohwa kwevanhu. Saka ndinokoshuwawo kuti dai runyararo rurimo rwaenderera mberi, vanhu vakwanisa kuzovhota, kwete kungoti kwozove nerunyararo asiwo mavhota acho ozorigwa. Dai vanga vakwanisa kuti voita runyararo kudaro vobva vazoregedza kuriga maelections, marizauts anenge azoanaunzwa ave true reflection of what the people want. Tinenge tatenda chaizvo kuti vamunanga maita basa.
Aiwa, tinotenda. Vari zvidzo, havari zvidzo, vari zvidzo ndivo sachigaro weMDC USA vanga vachitaura vari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yanhasi. Asi chekutanga, tinoda kukumbira zvakare ruregerero kwamuri vateereri, nekuti mishina yedu yanga isiri kushanda zvakanaka. Tinovimba kuti chirongwa chichatevera chendebele mishina iyi inenge yakushanda zvakanaka. Anokuonekai Manerano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ruregerero, mishina yedu haisi kushanda zvakanaka, vateereri. Ngatisangane zvakare mangwana apo tinokupai nhau dzezvinhu zviri kuitika muZimbabwe pano paStudio 7 muchipuwa nhau idzi naBlessing Zulu mangwana Maneru.
Soku izika atisenda baku